Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 31, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti Zimbabwe yakwanisa kubaya vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe royambira kuti zvinhu zvinogona kutanga kushayikwa muzvitoro nekuda kwemutemo mutsva wehurumende weStatutory Instrument 127. Asi hurumende inoti iri kuda kugadzirisa zvinhu panyaya yemitengo. Paula Dweita musangano wekuziya nyaya yekuwandudzwa kwemitemo yesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti Zimbabwe yakwanisa kubaya vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Zvichakadaro, bazi iri rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere ichi, zvasiya vanhu vafa kubva chirwere ichi zvachatanga kupararira vachiri chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevana, kana kuti 1594. Vanhu gumi nemumwe vakabatwa nechirwere ichi, zvasiya vabatwa nacho vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mana nevana, kana kuti 38,944. Vanhu gumi nevatatu vakaporawo kubva kuchirwere ichi, zvasiya vanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemumwe, kana kuti 36,591 vabatwa nechirwere ichi vachipona. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi mazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe, kana kuti 759. Sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe, kana kuti EMCOS, riri kuyambira kuti zvinhu zvinogona kutanga kushayikwa muzvitoro nekuda kwemutemo mutsva wehurumende weStatutory Instrument 127. Svondo rapera, hurumende yakadzika mutemo wechimbi chimbi, kana kuti Presidential Powers Temporary Measures Financial Laws Amendment Regulations 127 of 2021 unomanikidza vemabhizimusi kuti vatengese zvinhu nemutengo unoenderana newepamusika wemari weRBZ Foreign Exchange Rate, kwete wepamusika wemukoto. Vemabhizimusi vanotyora mutemo uyu vanorangwa zvakaomarara. Gavhuna veRBZ Dr. John Mangudya vakaudza bepa naure Sunday Mail kuti danho iri harisi kuda kuomesera vemabhizimusi, asi rinounza kugadzikana nekumisa uori kune vanowana mari kubvanga guru renyika nemutengo wepasi asi vodhurisa zvinhu. Dr. Mangudya vaudzawo Studio 7 kuti itumire mibvunzo asi vanga vasati vaipindura pataenda pamhepo. Asi vachinyora padande mutande ravo reTwitter, munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vati zvitoro zvakaita seTeachers Furnitures, OK, N. Richards nezvimwe zviri kutevedzera kurudzire yehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weMCOS Dr. Israel Murefu.
Effectively, Statutory Instrument 127 kuona kwatiri kuita ndekwekuti yakafanana nekuisa price control. Saka zvinhu zvikakontrolwa maprice zvinotanga kushayikwa, zvinotanga kutengeswa mumikoto umo mazvinotozodhura pfuura kana zvichinge zviri pamaopen shelf mumasupermarket.
Asika hurumende iri kuti iyo mutemo uyu wauya kuti paonekwe kuti zvitoro zvose zviri kubhadharisa vanhu mari dzakafanana.
Tinofunga kuti mutemo uyu ungange wakakodzera chete kana munhu wese achikwanisa kuwana foreign currency pa-auction. Asi kana kuine vamwe vasingakwanisi kuwana mari pa-auction, kuti tivaisire mutengo iwoyo, iwo makosi avo ari pamusoro kupfuura zvavachatengesa, panenge pasisina bhizinesi ravari kuita. Saka ndinofunga kuti mutemo uyu unofanira kuongororwa zvakare kuitira kuti usapanishe avo vasiri kukwanisa kuwana mari pa-auction. Zvinoitika ndezvekuti kana vanhu vachitengesa zvinhu kuchishanda anonzi ma-market forces, vaya vanodhurisa vanoshaya anotenga nokuti kunenge kune zvakachipa. Saka isusu tinofunga kuti ma-market forces ndiwo ngaashandiswe pakutarwa kwemitengo.
Asi chii chinopa kuti pave nemusiyano panyaya dzemitengo idzi?
Munhu anotarisa kuti zvinhu zvake zvaari kutengesa iye ambozviwana nemari, oisawo majeni yake yakafanira kuitira kutiwo awane profit, nokuti hakuna munhu anokwanisa kutengesa at a loss. Asi vanhu vanowana mari yavo pa-auction vachitenga zvinhu zvavo, mari yavo yese yavanodai kutenga zvinhu zvekunze vachiiwana pa-auction, ndinofunga kuti ivavo ndo vangasungirwe kuti vashandise instrument iyoyi.
Ko, chii chinoitika hurumende ikaramba yakatsika madziro ichiti vasiri kuwana mari kuRBZ ava vatengese nemutengo mumwe chete nevari kuwana mari nemutengo wakatidererei kuRBZ?
Vanowana mari dzavo nedzimwe nzira kuti vasungirwe kusenzisa reti iyoyo inenge iripo. Ndinofunga kuti mabhizinesi avo haiti zvakanaka, anogona kubroka vakabuda mubhizinesi. Saka tinozokonzera unemployment, tinozokonzera kuti mitengo, zvinhu zvinofanira kutengeswa zvishayikwe mumashopu zvozowanikwa zvamumikoto, zvinenge zvaakutozodhura kupfuura zvatanga tichifunga kuti zviri kukonzerwa nekusateedzera auction rate.
Mutungamiri weMCOS Dr. Israel Murefu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Gungano revatungamiri vemapato vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018 rePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD rakabatana nemasangano anorwira kuti munyika muve nesarudzo dzakachena. Mukupera kwesvondo vakaita musangano wemazuva maviri kunyanga wekuzeya nyaya yekuwandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo, iyo yakasvitswa kuparamende nemamwe masangano akazvimirira. Masangano akasvitsa nyaya iyi kuparamende anosanganisira Zimbabwe Election Support Network, ZESNING. Musangano uyu unonzi wakabata nyaya dzakawanda dzine chekuita nesarudzo, dzinosanganisira kuti vanoongorora sarudzo vanobva kunze kwenyika vobvumidzwa nani kuti vange vachipinda munyika. Vamwe vachiti izvi zvinofanirwa kusiyirwa Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, asi vamwe vachiti zvinofanirwa kusiyirwa vanoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika. Kunyanga hazvo, musangano wevatungamiri wakapetwa. Vamiriri vePOLAD vanonzi nhasi vanga vachienderera mberi nemusangano vachiita zvidzidzo zviri pamusoro pesarudzo. Zvakaunganidzwa zvose zvinonzi zvichasvitswa kugurukotaro zvemutemo, uye zvinotarisirwa kunge zvichizogadziriswa sarudzo dza2023 dzisati dzaitwa. Svondo rapera, rimwe bato risiri muPOLAD reMDC Alliance rakaparurawo zvarinoti zvinofanirwa kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa. Sachigaro vekomiti inoona nezvemutemo muPOLAD muzvinafundo Lovemo Madruku, vanove zvakare mutungamiri webato reNCA, vanoti vemasangano akazvimirira vakaona zvakakosha kuti vaendewo kuPOLAD sezvo POLAD iine mukana wekusangana nemutungamiri wenyika pamwe nehurumende kuti vazeye kuti zvii zvingashandurwa mubumbiro remitemo panyaya dzesarudzo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tanga tinawo ndeveZimbabwe Election Support Network inonzi ZESNE, nevanonzi Election Resources Center ERC, neveZimbabwe Lawyers for Human Rights. Vane zvavakanyora zvinhu zvavanofunga kuti zvikagadziriswa mutemo yedu yemaelections, sarudzo dzinozofamba zvakanaka. Saka ndo vanga vachipresenta zvinhu zvavo zvavakanyora, tichitarisawo tichiona zvakawanda. Takawirirana nezvizhinji zvavanga vachida kuti zviitike izvozvo, tikatozvitambira kuti tichazozviendesa mberiwo sePOLAD. Ivo vanenge vachingoti neuku vakanyorera kuparlamendi, zvimwewo vakaendesa kuministry of justice. Asi zvakawanikwa zvakanaka kuti vauyewo kuPollard vataure nePollard nekuti Pollard ine mukana wakakura wekuti tikwanise kusangana naPresident nekusangana nehurumende kuti tichii zvingachinjwa.
Tiri kunzwawo kuti panenge pasina kuita kuwirirana panyaya yekuti vanouya muZimbabwe vachiongorora sarudzo vangadzi maelection observers vanenge vachizosarudzwa sei. Mungatidzawo zvakamira sei?
Hachisi chokwadi. Changa chichiitwa kunyanga kuti uyo akauya nepfungwa yake, umwe oitawo pfungwa yake, umwe oita pfungwa yake. Saka hapana chakanzi hachina kuwirirwana mudraft rakaunzwa nevanhu vezesni vanga vakanyora maunzirwe angaita vanhu vachive kunze zvavari kuproposa kuti zviitwe. Vanga vachiti mukomiti iyoyo inonzi Observers Accreditation Committee munge musina vamwe vanhu vanogara imomo vanga variko izvezvi pamutemo. Saka vamwewo nhengo dzePollard dzanga dzichifunga kuti aiwa hapana chakashata pane komiti mamirira yakaita kuti vanhu vezek neZimbabwe Electoral Commission vange vachishandawo nemamwe mapazi ehurumende anonyatsoona neruzivo rwekuti tichidzana nedzimwe nyika kwakamira sei. Saka yaingoya discussion yakaitwa kutaurana kwanga kuri kuita hapana kupokana kwakaitika ipapo.
Zvakabuda mumusangano uyu zvinozoshandiswa sei kuti zvinge zvichipinda mubumbiro remitemo?
Zvinhu izvi zvakabuda kubva pamusangano iyoyo zvichanyorwa gwaro richanyorwawo nePollard. Tanyora zvinhu izvozvo zvichabudiswa kune vanhu vese veZimbabwe mumanyuzipepa, mumaredhiyo senyu iyoyi tichiti vePollard vanofunga izvi neizvi, vezesini vanofunga izvi neizvi, then kwakuendesa kuhurumende. Hurumende ndeichazotarisa zvese izvozvo. But umwe naumwe wedu anenge achichipusha kuya kunonzi kukambena kuhurumende, kunonzi kulobha muchirungu.
Vanga vari sachigaro vekomiti inoona nezvemutemo muPollard vari mutungamiri weNational Constitutional Assembly kana kuti NCA muzvinafundo Love Mumadhuku vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo sachigaro veElection Resource Center vaTrust Maanda vanoti musangano uyu waive wakakosha zvikuru sezvo wakawapa mukana wekuti vasvitsewo vhangerirawo pamusoro penyaya dzesarudzo. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tinoona zvibatsira because mukana kava kuti paridzewo vhangeri redu reshanduko yemirawo inoenderana nezvemaelection. Saka takaona uri mukana kutiudze kunyanyani vaplayers empolitics kuvaudza nhona dzedu sekuongora kwatoita mutemo wesarudzo muZimbabwe.
Vazhinji vanogaro chema kuti nyaya yekuwandudzwa kwemitemo nechekuita nesarudzo inyaya inozoda kutaurwa nezvayo sarudzo dzatarisanwa nadzo zvekuti panosara pasina nguva yekuti zvinge zvichigadziriswa. Zvii zvamungataura zvingadai zvakabatsira pamusangano iwoyu?
Takaona zviri kubatsira because 2023 anenge achiri kure uye vanhu vanga vari mumusangano macho vanomira mapato matongerwo enyika vose vakawiranawo nesu pane zvatakavaudza kuti zvivandudzwe. Saka ndikuona sekuti vanhu vane chido chekuti zvivandudzwe nokukurumidza sarudzo dzisati dzasvika. Ndosaka takatiwa nemukana iyoyo kutaura navo nekuti mumusangano imomo manga muine vakuru vakuru vemapato vanomirira musangano uri kutonga nevari kupikisa. Saka vose vakaratidza chido chekuti vanoda kuti zvishanduke. Saka ndo takaona uri mukana mukuru chaizvo. Saka ndinofunga kuti sarudzo kana vakagamuchira zvatakavapa kubva mubhiru rakagadzwa nezesin input yedu zvinogona kuunza shanduko munyika.
Imi sesangano reERC zvii zvamakatidai zvagadziriswa?
Zvakati wandei zvakawandisa asi takangoramba chekuti ngavavandudze kuva nerusununguko kwekuita basa ravo vasina kumbonyikiswa vekuzek uyezve takati vagadzirise nyaya dzekumanominations kuti zvifambe nezira yakadai kumanominations kwazvo pamwe chetewo nekuti kana pakazoita kakawadzana mushure mekunge paita sarudzo mirawo yacho nepanonge iri mirawo yakajeka.
Imwe nyaya inotaurwawo ndeye vanouya vachiongorora sarudzo kubva kunze inyaya yakabatwawo iri pamusangano?
Inyaya takataona nezvayo zvikuru. Takati isusu chimwe chikamu chiri mumurawo wezvemaelections electoral act chinotaura kuti panofanirwa paine komiti inoumbwa nezek inoita kuti vaone kugadzira vanouya kuzoongorora sarudzo. Saka isu takaona sekuti mamiriro akaita electoral act inotora masimba kubva kuzek. Saka takati zvinokanganisa kubatwa kwebasa kwezek nekuti mukonstitutionalzek inofanira kuita basa ravo iri yega pasina vamwe vanhu vanopindira mazviri. Saka inyaya yakataurwa nezvayo asi pakaratidza kakuti panoda kugadziriswa zvapo nekuti vamwe vaiti tikada kutidai zvinobvisa security yenyika, tikada kutidai zvinobvisa security yenyika. Asi chinhu chakataurwa nezvacho zek inofanira kusiyiwa ichiita basa rayo sezvakatarwa mubumbiro remutemo.
Vanga vari sachigaro veElection Resource Center vaTrust Maanda vari parunare muHarare neStudio 7. Dare remagistrate mumbulawayo ararasa chikumbiro chemutoro wenhau anoshanda akazvimirira Jeffrey Moyo chekuti atongwe achibva kumba pamhosva yaari kupomerwa yekutyora zvikamu zvemutemo weImmigration Act. Asi mumashoko kuvatori venhau, sangano reCommunity to Protect Journalists kana kuti CPJ rati Moyo anofanirwa kuburiswa muusungwa sezvo mhosva yaari kupomerwa isina nematuro ose. Bepanhau reNew York Times mumashoko kuvatori venhau rati riri kushushikana zvikuru nekusungwa kwaMoyo uye rinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzekodzero dzevatori venhau muZimbabwe. Moyo anonzi aida kubatsira kupinza munyika vatori venhau veNew York Times vainge vabva kuSouth Africa vanoti Christina Goldbaum naJoao Silva. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare muzvare Rachel Mukanga varasa chikumbiro chaMoyo vachiti vanobvumirana nemaonero emuchuchisi ekuti mhosva yaari kupomerwa yakakura uye inogona kukonzera kusagadzikana munyika. Mumwe akasungwa naMoyo achinzi akavabatsira kugadzira mapepa zveuori vatavang Manika vanove mushandi weZimbabwe Media Commission vanyimwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso. Moyo uyo akasungwa nemusi wechitatu ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weImmigration Act achinzi aida kubatsira vamwe vatapi venhau vaviri vanoshandira bepanhau reNew York Times kuti vapinde munyika pamwe nekushanda zvisiri pamutemo. Moyo navamanhika vanzi vadzoke kudare musi wa10 Chikumi. Gweta riri kumirira Moyo vaDoug Coltart vange vasiri mudare nhasi. Asi gweta muzvari Amanda Ndlovu avo vange vakamirira vaColtart pakunzwa mutongo wanhasi vati vachakwira kudare repamusoro reHigh Court kupikisa mutongo uyu.
I'm noting the ruling on behalf of the first accused as well as the second accused because their lawyers are in Harare and the matter was moved over here to Bulawayo. So the effect of the ruling is that the
pakanzwika chikumbiro ichi nemusi wechishanu muchuchisi vaThompson Hove vakati Moyo akabatsira kuti vatapi venhau vaviri vekunze kwenyika ava vapinde munyika achizokwanisa kuvawanira magwaro ekuti vashande sevatapi venhau kwechinguva chidiki kana kuti temporary accreditation card zvisinei kuti vaviri ava vaive vamborambidzwa chikumbiro chavo chekuti vapinde munyika nebazi rezvekufambiswa kwemashoko. Mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists vaMichael Chideme vati havana zvakawanda zvekutaura nezvenyaya iyi sezvo ichiri mumatare.
Tikuteerera nyaya yaJeffrey Moyo tichida kuona kuti chii chiri kuitika tichazonge tichikwanisa kutaura zvakawanda nyaya ichinge yazobuda mumatare ezimhosva pane zvino iri mumatare ezimhosva saka tikwanisange tichitaura zvakawandisa.
Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa vatavani Moyo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachamirira kutongwa kwenyaya iyi mumatare sangano ravo rinoramba richishushikana nenyaya dzekushungurudzwa nekusungwa kwevatapi venhau munyika. Zvichakadaro kutongwa kwevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko kwange kuchitarisirwa kuenderera mberi nhasi kwakundikana mushure mekunge gweta ravo vaziviswe Ncube vaita tsaona nemotokari yavo. Majistireti ari kunzwa nyaya iyi vatrinos utahwashe vati nyaya iyi ichazotanga kunzwika nemusi wa8 Chikunguru. Vamupoko vari kupomerwa mhosva yekuita uori apo vakamanikidza mapurisa ekuAvondale muHarare kuburitsa muusungwa vaive vakabata chigaro chemukuru wezinara vaMoses Juma uye vaive nhengo yebhodhi racho vaDavison Norupiri avo vaipomerwa mhosva dzeuori. Tichiri munyaya dziri mumatare nemusi wechina dare repamusoro riri kutarisirwa kuzeya nyaya iri kupomerwa mutongi mukuru wematare vaLuke Malava yekuti vakazvidza dare mushure mekudzokera kunoshanda asi vanzi nedare iri vaende pamudyandigere. Nyaya iyi yakakwidzwa nemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika avo vainge vaendesavo pamwe nesangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe nyaya yekuti vaMalava vaende pamudyandigere sezvo kuvandudzwa kwebumbiro remutemo kwakaita kuti varambe vari pabasa kwemamwe makore mashanu kwaisave pamutemo. Asi hurumende inoti payakangokwira kudare repamusoro-soro ichipikisa mutongo uyu, mutongo wedare repamusoro wakabva watsendekwa parutivi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakaparuremekedzo kune magamba akafira nyika yavo pazororo rekuvarangarira kana kuti Memorial Day weekend. vaBiden vakataura kuDelaware pagungano raive nehama neshamwari dzemauto akafa muhondo dzapfuura vachiti magamba aya anofanira kurangarirwa nekuzvipira kwaakaita kurwira rusununguko rwevanhu. Nhasi vaBiden vari kutarisirwa kuisa maruva ekurangarira magamba aya paArlington National Cemetery muVirginia panoradzikwa mauto. Vamwe vari kutarisirwa pachiitiko ichi igurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin uye mukuru wemauto General Mark Miley. Kubva muna 1868 America inorangarira vakafa muhondo mukupera kwakubvumbi musi wemuvhuro gore roga roga. Chirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, nhasi tiri kutarisa nezvechirwere chekutadza kufema zvakanaka zvichikonzerwa nekuzvimba kwemapapu kana kuti asthma. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzichiri kuitawo ongororo kuti chirwere ichi, icho chinowanikwa muvana, vakuru kana mumhuri, chinokonzerwa nei. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Marian Kasekete vanoti chirwere ichi chinokonzera kuzvimbwa kwemapapu zvinopa kuti kufema kunetse.
So asthma chirwere chemapaipi anofamba nemweya kusvika kumapapu edu. Anoonekwa achizvimba uita kuti mweya unogumisira kukanganisika kufamba.
Vanorwara neasthma vanowanzosimbirwa nechirwere ichi munguva ino yechando sekutsanangura kweumumwe murwere amaimesidzidzai mashongwa.
Ndakabatwa asthma 1982. Ndakaita very bad cough. Ndakaadmitwa by then yainzi Andrew Fleming. Iyo parire nyatwa. Ndaifema ndichiita kamwe kasound kakunge huku kuti ui ui. Ndikapiwa mishonga iri maruva ngo emajakaranda ndotambudzika. Kukanyanya kunyorova ndinotambudzika. Kukanyanya kupisisa zvinondivhiringa.
Amai Estere Chatikobo vaudzawo Studio 7 kuti denda iri rakakanganisa dzinza ravo. Dr. Kasekete vati pane mimwe mishonga inorerutsa marwadzo evane denda iri.
Vazhinji vanenge vachida kuzobatsirwa nemishonga inofemeswa. Inobatsira kuti ivhure mapaipi aya kuti mweya aoneko uchipinda. Kana mumhuri mune munhu ane asthma, dzimwe hama speciali dzemumba imomo dzinoonekwa dzine asthma.
Ko ndiani anogona kubatwa nechirwere ichi? Dr. Kasekete vanoti
asthma inogona kubata chero munhu kubva kuvadiki kusvika kuvanhu vakuru. Chero vari vadiki zvekuva pasi pegore pane zvimwe zvakawanda zvinokonzeresa kuzarirwa nekukosora. Saka kazhinji vanenge vachida kupota vachitariswa kuti ndiyo here kana kuti kwete. Asthma hachisi chirwere chekuti ukachiita nhasi ukapiwa zvokufemerisa chatopera. Chirwere chekuti chero usi kunzwa kukosora, usi kunzwa kuzarirwa kana kuremerwa pachipfuwa, panenge patori nekuzvimba kunenge kuchiitika kwakunenge usinganzwi. Saka nechirwere chinogara chichiitika.
Dr. Kasekete vanoti pane zvakawanda zvinopa kuti munhu asimbirwe zvakanyanya nechirwere ichi kana kuti asthma attack.
Zvinoita kuti munhu apinde muattack zvinosanganisira kutonhora chaiko. Kunze kukatonhora kunogona kukonzeresa kuti munhu apinde muattack kana kuti dhasi. Kana zvakakosha kuti magumbeza akasi achinjwe kakati one day pavhiki. Makapeti anokuchengeta dhasi futi. Kana izvozvo ndizvo zvimwe zvinokonzeresa kuti zvone vanhu vapinde muattack.
Vaendera mberi vachiti chirwere chekukosora kana mamwe mapiritsi anenge asthma zvinokwanisa kudenha denda reasthma. Musi wa5 Chivabvu gore roga roga Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reWorld Asthma Day. Gore rinobazi rezveutano rakakurudzira vane denda reasthma kuti vaendere mberi vachinwa mishonga yavo zvikuru munguva ino yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Nyanzvi munyaya dzezveutano muzvinafundo Elopisi Vanda vachinyora mune rimwe gwaro rebazi rezveutano vakatiwo zvimwe zviratidzo zvekuti munhu ave kurwara neCOVID-19 zvakafanana nawo nezviratidzo zveasthma. Kunyange zvichinzi nedzimwe nyanzvi vane asthma vari munjodzi huru vakabatwa nechirwere cheCOVID-19, pachiri kuita tsvagiridzo izere nenyanzvi. Vane chirwere ichi vanokurudzirwawo kutaura navana chiremba vasati vabaiwa nhomba yeCOVID-19. Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano inoratidza kuti huwandu hwevanhu vanorwara ne asthma wakaderera kubva mukupera kwegore 2019 kusvika gore ra 2020. Zvinonzi kuderera uku kunogona kunge kwakakonzerwa nekurudziro yekuti vanhu vambogara mudzimba kana kuti lockdown. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni mazana matatu nemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti 339 million vanorwara nedenda reasthma pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo. Mumakwikwi ekutanga eBasketball Africa League Championship akatambirwa kuKigali Arena muRwanda neZuro, chikwata cheZamalek chekuEgypt chakakunda US Monster chekuTunisia 76-63 ndokusimudza mukombe wekutanga muAfrica uyu. Mukombe uyu wakagadzirwa semuonde, muti unowanikwa muAfrica chete, uri mucherechedzo weupenyu uye uchipa vanhu pekupotera, mvura nezvekudya kuvanhu nemhuka. Mukupera kwemakwikwi aya pakapiwawo mibayiro kune zvizvarwa zvemuAfrica zvakaita mukurumbira muNational Basketball muAmerica, zvinoti Hakim Olajuwon wekuNigeria, Dikembe Mutombo wekuDemocratic Republic of the Congo uye Manute Ball wekuSouth Sudan. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganya weStudio 7 abata murayiridzi wechikwata cheMercenaries Basketball chakakundikana kuenda kumakwikwi aya mushure mekukundwa vaInnocent Sitole.
Magames akatiratidza direction yekwatinofanira kunge tichienda senyika. At least now that Basketball Africa League yauya ichipromota mastructures ekuti basketball iyo professional muAfrica, zvichienda neNBA. I think zvakadzaira kuti tivhurike maziso in terms of kugadzira mateams edu, then kukurongeka senyika in terms of sponsorship. And Basketball Africa League yakatipa element one kuti as a country isusu kana munyika dzakaita sana Egypt vachigadzira team one yakasimba ichitotora maplayers from as far as America. Isusuwo tikashanda along those lines where totora maplayers edu anogona munyika. At least tovapusha kuti vatambo Basketball Africa League inenge ine mari dzakati oo. Zvinobatsira kuti developa basketball.
Makawanikwa muchipinda here qualifiers ekuzoenda kumitambo iyo yekuKigali?
Chikwata chedu chinonzi Mercenaries Basketball Club takakwalifya for mafinals apa kutambwa aya. Isi takarepresenta Zimbabwe mumakwalifiers achina, tikazokundwa nechikwata cheFerroviario di Maputo. But isusu nenyaya yeCovid pane maqualifiers ari kuuya futi ari kutanga muna August. Tinofanira kuenda futi maqualifiers iwaya semadependent champions munomu. Saka tikuprepare kuti at least for the next tournament tinge tarongeka zviri nani, takwanisa kuonawo maresources ari nani kuti tiite preparation yekutamba the next edition ye Basketball Africa League.
Ndezvipi zvinenga mpini zvamuri kusangana nazvo mumitambo iyo ye basketball?
Nyaya ye funding, ye sponsorship kuti inotikangasa zvikuru. Then imwe issue inokuti inoti affect zvedu ndekuti muno muZimbabwe tiri kutamba basketball yedu on a regional basis. Saka vekwamutare vanotamba vega, vekuHarare vanotamba vega, vozomoti kamwe chete pagore vochisangana votamba tournament one. Saka experience yedu inenge iri shoma pakutamba magames ari competitive akawanda, because kuno kwamutare kwatiri achitamba macompetitive games akawanda. Saka isusu washuna takufanira kuonge kuti gadzire a national league yatinotamba kuti at least this week vanotamba neteam yekuBulawayo, matamba neteam yekuHarare. Zvinoita kuti tikreate competition iri nani so that panozotambawo muAfrica umudzinge takwanisa kumira.
Ndei api mamwe magames amakatarisira mune ramangwana?
Takatarisira iwayo maqualifiers eBasketball Africa League achina iwayo pana ari kuuya muna August ndowatakatarisira. Then pane magames ari kuda kuuyawo emaAfro Basket maqualifiers iwayo anengachitambwa nenational team. Asi pakutambwa nenational team zvinotipawo kuti preparation yemaplayers edu vamwe vachatamba paBasketball Africa League vawanawo experience, game time, game experience. At the same time isusu tichizokwanisawo kuona kuti vanokwanisawo kutibatsirawo panotamba Basketball Africa League ndevapi.
Murayiridzi wechikwata cheMercenaries Basketball chakakundikana kuenda kumakwikwi aya mushure mekukundwa vaInnocent Sitole vari parunare kwaMutare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VO.